Mukuru wemapurisa mudunhu remasvingo Chief Superintendent Simangaliso Dhuwe vanyorera bato reCCC tsamba yekuvazivisa kuti musangano wavo warambidzwa kuenderera mberi nekuti rakatangirwa kukumbira mvumo neZANU-PF. Musangano uyu wanga uchitarisirwa kuitwa nemutungamiri weCCC Vanelson Chamisa. CCC iri kumirirwa mudare navaphilip Shumba vaOmen Mafa namuzvari Isabel Moyo vekambani yemagweta ekwaMutendi Shumba and Partners. Vashumba avo vari kutungamirira chikwata chemagweta ichi vati vaisa mapepa avo mudare redzimhosva repamusoro vachikumbira kuti danho rakatorwa nemapurisa risendekwe padivi bato reCCC rienderere mberi nemusangano waro.
Takwidza nyaya kudare reHigh Court takamiririra bato rematongerwo enyika rinonzi Citizens Coalition for Change, iro riri kukumbira kuti rali yavo inofanira kuitwa svesvondo 20 March ienderere mberi zvita zviita mushure mekunge mapurisa arambidza bato iri kuti risaenderera mberi nerali, vachiti ivo havana manpower yakakwana sezvo mapurisa avo achange achiatenda kurali mbiri dzinonzi dzichaitwa musi mumwe chetewo dzezanupf. Saka tinoimba kuti nyaya iyi ichapinda mudare dzeHigh Court nechimbi chimbi kuti High Court igopa mutongo wayo onekwa kuti rali iyi inoenderera mberi.
Mutsamba yavo Chief Superintendent Dhuwe vatize mapurisa azokwanisa kuchengetedza runyararo nekuti ZANU-PF inenge ine misangano muviri munhandare dzemamutse nemucheke stadium. Mapurisa ati kunogona kuzoita mhirizhonga pakati pevatsigiri vemapato maviri aya vakaita misangano yavo musi mumwe chete, kunyange hazvo nhandare yeujeko iri kuitwa neCCC iri kure kure nenhandare mbiri dziri kuitwa nemisangano yeZANU-PF. Mutevedzeri wemutauriri weCCC munyika vagift ostalo siziva vapomera ZANU-PF mhosva yekushandisa mapurisa kuvarambidza misangano yavo.
ZANU-PF ndo iri kuda kutimisa kuti tisaite programu yedu. Takavaudza vakomani vasikana vari kuZANU kuti kana musingadi competition muchasedzere maelection yese anogona kuti vaende kumbobvuka mastadium ese istandup open space kurujeko a. Izvi zvari kutiragudza vanhu tetu kungundu ipropaganda.
Vamwe vanoti kushungurudza kuri kuita bato rinopikisa iri kuri kuenderera mberi zvichitendera kuramidzwa kwavarakamboitwa kuita musangano svondera pfuura vakudhaka stadium kumarondera nekugokwe vachinzi havana kutevedzera zvakanaka mutemo wemopa. Munyori wezvesarudzo muCCC mumasvingo vagodfrey madzikanda vanoti bato ravo harisi kufara nekutenderedzwa kwavari kuitwa vachirambidzwa kupuwa mvumo yekuita misangano yavo.
Zvino kana muchinzi muchitsvaga rutsigiro munofanirawo kuzivisa mapurisa kuti vazive kuti pane zenge pane vanhu vakati wandei. Tinenge tisingambotarisiri kunzi musaita kana kuti itai. Tinenge tisingatarisiri kuti tiri kutsvaga pemishini. Tinenge tichitarisira kungovazivisawo kuti tichange takaungana, nokuti kuungana kwacho kunotobvumidzwa neconstitution.
Musi wechipiri bato reCCC nemutungamiri waro vachamisa vakarambidzwa zvekuita musangano wavo wekutsvaga rutsigiro kubhinga. Mumashoko kuvatori venhau mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vati bato reCCC harisi kutevedzera zvinodiwa pamutemo kuti riite risati raita misangano yaro zvakafanana nekupa mapurisa nguva yakakwana. Asi mutungamiri weCCC vachamisa vanoti dambudziko harisi kumapurisa asi kuvakuru vakuru avo vari kuvatuma. Asi mutevedzeri wemutungamiriri weZANU-PF varizve mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstance Kimno Chiwenga vakati bato ravo hariudze mapurisa zvekuita asi vanofanira kutaurirana neCCC kana vane zvichemo. Bato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora iro riri kupinda musarudzo dzemabar elections emDC Alliance rinotiwo rakanyimwa mvumo nemapurisa yekuita musangano wari kubhinga musi wemuvhuro unouya vachinzi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanenge vari mudunhu iri vachiitawo musangano nhengo dzavo. Asi mamwe mapato ari kufukidza musarudzo idzi anoti haasosangana nedambudziko rekurambidzwa kuita misangano yawo. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.